manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 10/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu gumi nevashanu wofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro meya wechitungwiza obatwa nechirwere cheCOVID-19 vanorwira kodzero dzevanhu vochema-chema nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende nhengo dzedare reCongress muAmerica dzokurudzira mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasiye basa nenyaya yemhirizhonga Ii ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro vamwe vanhu mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 839 vachibatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave mazana mana nemakumi masere nevatatu kana kuti 483. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi maviri nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 20,499. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 12,439 zvichitevera kupora kwevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu nezuro vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 7,577 Kunyangwe hazvo muBulawayo nemuHarare muri imo mune vanhu vakawandisa vari kurwara uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mumatunhu ose hwawedzera zvave kutyisa kana nyanzvi munyaya dzezveutano mukuru mubazi rezveutano kudivi rezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vanoti svondo rino hurumende iri kutarisira kuwana ongororo inoburitsa pachena kuti kufa nekubatwa kwevanhu nechirwere ichi kuri kukonzerwa here nekamwe kamhando katsva kechirwere ichi kakabatwa kuSouth Africa nekuBritain ako kanonzi kanopararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu nekubatawo vana vadiki mumwe akabatwa nechirwere ichi mazuva mashoma apfuura ndimeya weguta rechitungwiza vaLove More Michael pamwe nemudzimai wavo kuti tinzwe zvizere tabata vaMichael
na ichokwadi mukoma Blessing kuti takainda kunotestwa kana kunoongororwa tika ma results akabuda ari positive itest iyi kuitwa vachishandisa aya vari kuti maPCR izvi zvinhu zvakaitika mushumo kunge my wife vakanga vasiri kunzwa zvakanaka miri wavo vaidziya kupera simba mumajoints mose muni kutemwa nemusoro iniwo zvakare ndakaita the same problem yekuti ndanga ndane this mild headache nekupera simba mumajoints mose saka takanga tambozama umbotoro ma tablets or medication imwe kusvikira tazokurudzirwa nzaya vadi mambo enda kuti munotestwa so patakaenda unotestwa ndipo pakazobuda pabuda ma results ari positive sezvari
saka iko zvino muri kupi
saizvezvi tiri mu self isolation uyezve tikutedzera zvakatarwa newo ma home remedies atiri kuzama kuti ninge chitedzera kuti tikwanise kukundawo dambudziko ratiwira kana kuti dendai
ndeipi kurudziro yamuri kupawo vanhu vemuchitungwiza
Tuna uzakare kurudziro vagari vedu vemuchitungwiza kuti chitungwiza inzvimbo inozikamwa ine dambudziko remvura. Inzvimbo ine vanhu vakawandisa zvakare, inova the third largest urban population or urban settlement in the country. But tisino patinoti pedu kana kuti yatinoti our own source of water tinotomirira kupuwa. Dambudziko iri rakonzeresa kuti muzviborani umo munowanikwa muchinochera mvura yeveruzhinji munge muchinozara vanhu. Satokurudzirawo kuti kune makomitees mabohol, mawater points committees aedze nepaanogona pose kumika shuwa kuti kutarisirwa kana zvinosungirwa kunge vanhu vachiteedza panochera mvura apa zvinge zvichiteedzerwa kuitira kuti chirwere ichi kana kuti imo muzviborani musava nzvimbo dzinopararira zvirwere kana kuti zvinoita kuti vanhu vange vachizara zvirwere muzviborani.
Ko mashoko enyu okuruzhinji rweZimbabwe.
Chikumbiriso changu kuti ngatiteedzerei zvatarwa izvi sevagari uye sezvizvarwa. Uyezve kune vasiri kunyatsonzwa zvakanaka dai vakuzama kuti vakurumidze kunoziva pavamire so that vateedzere zvinotarwa nezvinodikanwa nguva ichiripo tikwanise kukunda dambudziko nedenda iri rapinda mukati menzvimbo yedu uye rapinda mukati menyika yedu. Tiri pamwe chete tikateedzera zvinongodiwa tinokwanisa kukunda.
Meya wechitungwiza vaLove Mo Michael vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare. Mukuzeyawo nezvenyaya yekupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaive mukuru wechipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida.
Zvekuti vanhu vagare mudzimba ndozvakatokosha. Muchaona kuti takambotaura chiti nyika yedu inenge isina zvikwanisiro panyaya dzekubatsira kurapa chirwere checovid icho chichi sezvingaedzaniswa nedzimwe nyika dzingava neufumi hwakati wandei. Saka isu tinonyanya kushanda neshoko rokuti prevention is better than cure, kureva kuti kana tiine maitiro angakwanisika kuitika anoita kuti pave nokudzivirira kuti munhu asabatira utachiona hwecovid, ndozvinhu zvinenge zviine donzo guru izvozvo kuti zviitwe.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kukurudzira achiremba?
Kureva kuti nyaya iyoyo kuti vanhu ngavasangofamba nhando, ngavagare mudzimba zvinotovabatsira. Nokuti kana usina utachiona hwecovid iwe nevaugere navo, kana mukasangofamba nhando hatitarisiri kuti munganobatira utachiona hwekorona ihwohwo. Asi kana uri munhu wokuti vanhu vanongofamba vazhinji vacho kazhinji vachinetseka kuti varambe vakapfeka mask sezvinotarisirwa, vachinetseka kuita social distancing iya vanhu vanongoungana pavaungana, vamwe havana mamask sezvinotarisirwa, vamwe vanongobata zvinhu zvose vasingagezi maoko nemvura ine sipo kana kusanitaiza maoko, muchaona kuti pakupedzisira kugara mudzimba kunobatsira.
Ko kune avo vanenge vabatwa neutachionawo?
Kana uinewo utachiona, chikuru chofana utachiona waunenge unawo ndezvekuti vanhu vanotarisira kuti unenge utori ne wakatoita isolate yourself, usingakwanisi kuti unge uchispreada utachiona huya kana kuti uwe unotatapuriranwa pana vamwe. Saka zvinotobatsira izvozvo kuti vanhu vagare mudzimba. Kutesta kwanga kungava kwakafanira, asi chikuru chakakosha ndechekuti tikwanise kubatsirana kuti tisaita kuti utachiona hupararire nenzira yekungofamba, nenzira yekungoungana pakawandiwa. Saka izvozvo zvinobatsira kuti vanhu vagare mudzimba. Uye muchaona kuti percentage huru munhu abatwa neutachiona hwekorona vazhinji havaratidzi masimptomu kana kuti havaratidzi kuti varwara nayo, asi vanenge vainayo uye vachikwanisa kuti vapararire chirwere ichocho kuna vamwe.
Zvinozofamba sei pamunhu akadai angakwanise kurapika here?
Saka zvinenge zvakakosha kana munhu agere achiona kuti kuda pane zvandiri kunzwa kana kuti kuda ndakambofamba, utachiona huya hunokwanisa kurapika namasoja omuviri iwe usiri kuparadzira kuna vamwe kana kuti kukonzera kuti vamwe vahobati. Saka nyaya yekugara mudzimba iyoyi yekusangofamba nhando yakakosha kuti vanhu vaitevedzere, uye ichenjedzo inobatsira zvikuru.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vave mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemaviri zvine zana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 72,121. Vapora vadarika mamirioni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi masere nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 89.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemaviri kana kuti 372,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamirioni makumi maviri nemaviri kana kuti 22 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi mana nemapfumbamwe ane zviuru zvisere kana kuti 49.8 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa varushora zvikuru hurumende nekusunga mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala, meya weguta reHarare akamiswa basa vaJacob Mafume uye mutori wenhau vaHopo Chingono nevamwe vachiti izvi hazvifaniri kuitwa apo vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaScala avo vari kuHarare Central Police Station pamwe navaChingono vari kupomerwa mhosva yekugovera imwe vhidhiyo yaiti pane mupurisa ainge arova mumwe mwana akafa muHarare, amai vake vachipomerwa mhosva yekuti vainge vatyora mutemo wekuti vanhu vagare mumba. Mapurisa anoti mwana uyu haana kufa kunyange hake akarohwa nemagrass ewindscreen yekombi payakarohwa nemboma yemupurisa uyu. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti tsika yekuputsa mawindscreen inofanira kumiswa, asi vachikurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo tatumira mubvunzo kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi. VaMafume vanonzi vari kurwara vari mujeri umo munonzi makazarisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Kusungwa kwavaChingono vanova mutori kana mutapi wenhau nemumwe mutungamiri wedu vaJob Scala kana zvakaitwa kuna vaMafume, isu tinozviona kuti izvi imviro-mviro nemano-mano ekupererwa kwevaripo ava, tichitarisa kuti zvese zvinorakidza umbimbi ndoga kushandisa masimba zvisirizvo, kutonga kwechisimba kwechindimba-ndimba kana kuparara nekudonha kwemamiriro anofanira kunge achiita kutungamirira kwakanaka kune murao kune mutemo. Isu tinoona sekuti mutemo wemunyika wakushandiswa kuparadza nokurwisa avo vanenge vachionekwa sokuti vanenge vari kudivi risingafarirwi nevarimo muhurumende.
Asika hurumende iri kuti kazhinji iri kusunga vanhu vaChamisa vanenge vachisvibisa zita renyika, uyewo vamwe vasiri kuteerera mitemo yekuti vagare mudzimba munguva inoyi. Muri kuzviona sei?
Maonero atiri kuita ndokuti ndopakushandiswa nyaya yelockdown kana kuti COVID-19 kuda kudzvinyirira vanhu zvakanyanya, uye kuda kuti vanhu vange vari mudambudziko kunyanya-nyanya vachipinda matorongo kana kuti muzvitokis zvinenge zvisina kunge zvine utsanana hwakakwana. Saka zvose izvi tiri kuzviona kuti kuda kuedza vanhu, kuda kukanganisa vanhu, asi isu tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasimbe vashinge, nokuti mukaona zvodai mviro-mviro dzemhanza mapfeka kana zvodai kurakidza kuti pane chava kuda kuitika, onai hore yakuitika, onai mashura kuitika kura kuti kuda kunaya aimi munoziziva kuti kana rokwata ariite mbodza ringaoma uye kana inganisa kushikudzira shambakodzi yacho asi zvinotona kachete saka tirikungoti zvatirikuona izvi ndokuoneka kuri kuitwa nevari pava nokuti hazviitwi nevanhu vanogarapo kwenguva yakareba
munoreve apa vachamisa
zvakaitwa naSmith akaonekwa zvakaitwa naMugabe vakaoneka zvichaitwa zvina Munangagwa asi achitooneka hake nokuti tinoziziya kuti kusunga kune kuchitwa vanhu kumbunyikidza kunoitwa vanhu korwa kwebumbiro romutemo zvose izvi zvinenge zviri nzira dzokuda kuzama kuti tsvaro adane tivu isu hatisi kuzobviswa panzendo kana rwendo rwedu rwokushanda nerunyararo rwokushanda pamwe chete nevana vezimbabwe kuvandudza kuti donzo rezimbabwe itsva rivepo donzo rorugare regutsa ruzhinji rebudiriro rokuremekedzwa kwemutemo rokugara zvakanaka rokuwanikwa kwemabasa rokuti vanhu vave neutano zvikoro zvichinge zvichigadzika zvakanaka vanhu vave noupenyu hune pundutso hune chirevo izvi hatisi kuzodzokera tichiramba tinazvo tirikuona kuti chimiro chenyika zita renyika riri kusvibiswa yainzi Second Republic yava Banana Republic
mutungamiri webato remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nau reWall Street Journal rinoti muzinda weWhite House muAmerica wakamanikidza mumwe muchuchisi mudunhu reGeorgia vaBeyond Park kuti vasiye basa sarudzo dzeSenate mbiri dzisati dzaitwa svondo rapera sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vainge vasiri kufara kuti vainge vasiri kuferefeta kwavanoti kubirirwa kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa muna mbudzi. VaTrump vakakundwa musarudzo idzi navaJoe Biden vebato remaDemocrats asi vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabirirwa kunyange hazvo vasina umbowo. Muzinda weWhite House waramba kutaura nezvenyaya iyi zvichakadaro nengo dzedare reCongress muAmerica dziri kuti vaTrump vanofanira kutorerwa matano ekumanikidzwa kusiya basa sezvo vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga apo vakapinda mudare kana kuti US Capitol zvine chisimba nemusi wechitatu vachiti havana kufara kuti vaTrump vainge vakundwa musarudzo dzavanoti dzakabirirwa. Vanhu vashanu kusanganisira mupurisa vakafa mukuratidzira uku kuri kushorwa nevakawanda. Vamwe vari kutiwo vaTrump vakarega kusiya basa voga muteedzeri wavo vaMike Pence vanofanira kugara pasi nedare remakurukota wovamanikidza kusiya basa. Mutauriri wedare reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti kana vaTrump vasina kusiya basa vega vachasvitsa magwaro kudare kuti rivamanikidze kusiya basa uye vari kutarisira kuti nyaya iyi ichatanga kuzeiwa mangwana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamiriri venyika dzeAustralia, America, Britain neCanada vabatana mukunyora tsamba yenyunyuto vachishora zvikuru kusungwa svondo rapera kwevanhu makumi mashanu nevashanu vekuHong Kong vanorwira kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera mutemo wakadzikwa neChina mwedzi mitanhatu yadarika unonzi unodzvinyirira zvakanyanya vanopikisa hurumende. China inoti mutemo uyu wakakosha kuunza kugadzikana muHong Kong mushure mekunge vanhu varatidzira zvakanyanya muna 2019. Vanoona nezvendege muIndonesia vanoti vakwanisa kuwana matura maviri emashoko emafambiro anoita ndege kana kuti black boxes zvichavabatsira kuti vaone kuti chii chakapa kuti ndege yaive nevanhu makumi matanhatu nevaviri idonhe nezuro ichangosimuka kubva muguta guru renyika iyi reJakarta. Ndege yemhando yeBoeing 737-500E yakadonhera munyanza asi yaimbenge yanonoka kusimuka nekuda kwekunaya zvakanyanya kwemvura. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai. Mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega. Ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuro na va Obet Masaraure. Mutunga miri, wesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tirikutarisa nyaya zvirikuitika muzvikoro. Panguwa iyo nyika iri pasi. Kechirongwa che level 4 COVID-19 lockdown. Eva Masaraure ndino mugamuchira muchirongwa ngatizei nyaya tinayo nhasi muchirongwa danho rakatorwa nehurumende rekusiya zvikoro zvakavhurwa kuitira kuti vadzidzi vari kunyora bvunzo dzavo vawane mikana yekunyora zvakanaka asi vasiri kunyora bvunzo vachikurudzirwa kuti vagare mudzimba sevarairidzi danho iri makaritambira sei
rangariri danho risina maturo chose nenyaya yekuti vana ava vatiri kumanikidza kuti vanyore mazamanishoni vana vasina gadziriro dzavakaita hadzisi bvunzo dzatingasekera sacrifice my life zevanhu vana vangu vachipinda mumaschools vasina kutestwa maticha achuya asina kutestwa zvaita kuti denda recovid rirambe richipararira muzvikoro hurumende ingadai yakatanga yaita mamajures ekudzivirira kupararira kwedenda yoitipa vana mukana wekugadzirira bvunzo yopa zimuseki mukana wekugadzirira bvunzo tozonyora bvunzo dzakarongeka munzvimbo dziri safe
vadzidzi vari kuwana here mikana yekunyora bvunzo dzavo zvakanaka pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown
Zine varairidzi vari kusangana nedambudziko rekufamba public transport hakuna muZimbabwe nenyaya yekumonopolizwa kwakaitwa kuchipiwa zupo kuti inge iri yoga inotakura vanhu iyo isina zvifambiso zvakakwana zvekutakura vanhu izvo zvaita kuti vamwe vana vatadze kusvika kunzvimbo dzekunyorera vamwe vachinonoka uye pavanofamba vanofamba vachisangana nevanhu vemumacommunities pachiwedzera kutapura vakazara mumabhazi zvichiwedzera kuparara zvekwedenda recovid-19
tichitarisa nyaya yePPE mbatya idzo dzakanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere COVID-19. Pane chati chachinja here muzvikoro tinonzwa makurukota ebazi rezvedzidzo vachiti nyaya iyi yakagadziriswa.
PPE inotaurwa kuti yakagadzirwa kunyanya mumanewspaper tichiona ichitaurwa munhau asi tikatenderera muzvikoro vamwana vachiri kunonyora mazamanishoni vakasunga zvidhende kumeso nenyaya yekushaya mamaski chaiwo. Zvimwe zvikoro hazvina mvura yekuti vana vageze maoko zvinoperera kwakungotaurwa mumanewspaper ndopatinozvinzwira asi kana tava ground hapana chatiri kuona chinobatika.
Aiwa achakunzwa zvakanaka vamasaraure nguva ndiyo yadyanana petai hurukuro yedu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe
zamanishon haangonyorerwe kutika box rekuti gore ra 2020 zamanishon rakanyorwa ranovhemba handizvo mazamanishoni kutarisa kuti vana vatakagadzirira vanga vabata zvipi nevasina kubata zvipi saka mazamanishon hatiri kumanikidzira kuti anyorwa aya mazamanishon asina basa tinokurudzira hurumende kuti imise zvairi kuita izvi zvekuramba zvimbunyikidza kuti zvidai vana varamba vachinyora ipo pasina kuchengetedzeka kwakakwana imise mazamanishoni aya atangidzwe kunyorwa patsva tinyore mazamanishoni chaiwo akarongeka munzvimbo dzakachengeteka vana nevarairidzi vana nevabereki tinovakurudzira kuti upenyu ndehwenyu kana mukange mahwisa mumaoko ehurumende iyo ikatadza kukuchengetai chasara ndechekuti kana denda rauya mastatistics ndopamuchakwana tichinzwa kuti kwakati kwarwariwa kwakati kwafiwa ngatichengetedzei upenyu tine nguwana wakawanda wekuti vana vedu vachanyora mazamanishoni munzvimbo zviri safe vachinge vaita kugadzirwa yakakwana kune varairidzi tinokuzivisai kuti mune kodzero yekuti kana muchinge tichiona nzvimbo yekushandira isina kumira zvakanaka mune kodzero dzekuramba kushandira nzvimbo dzine njodzi
aiwa mhuri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaObert Masaraure tinotenda zvikurusa vamasaraure nekupinda muchirongwa Eva tereri vose vechidiki titumireiwo kama voice note pa WhatsApp muchititsanangurira zvamuri kusangana nazvo pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown tumirai ma voice note pa WhatsApp pa number dzinoti +12024650318 mashoko aya tichamashandisa pachirongwa chedu chethe connection nemusechipiri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana pachirongwa The Connection 8-9 PM muri yeZimbabwe nemusechipiri anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove muri yeZimbabwe bye bye
tino Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondi pasimba. Jesu simba rangu simba
Manero akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndine mwizve mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kuna Changamire ari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Ini ndaitawo mubvunzo, asi mubvunzo wangu ndaida kuti nditsanangurirwewo namufundisi waKennedy Mutata. Ndoye ndinosimbonzwa vachitaura zvokuti taungana vafundisi tose tichinamatira nyika kuHarare uko. Inini hangu pamaonero ndinoita ndinoona sokuti zvechitendero izvi ndezvekunyepa, asi chivanhu chiriko pamaonero ndinozviita ini. Nokuti makare kare tichakura pakanga kusina musha waishaikwa bhuru romudzimu rakanga rakapirwa richitonzi sekuru richidanwa nezita ravasekuru zita romusha. Ende vakuru vechinyakare vaitevedzera chivanhu chavo vachikumbira mvura kumidzimu yavo kuchinaya mbeswa dzichibva muminda vanhu vachiguta.
Saka chii chachinja naiva Changamire?
Kubva munguva yakauya zvinamato nhama haichaperi, nyika yakutambura. Vanonamatira nyika hakuna mhinduro. Vavanotindo vatumwa vachona vanonzi vaprofita ava. Panoenda madzimai vanhu achida kundobetserwa nomuprofita, magumisiro ekubetserwa kwachona vanoguma vapabonde kumukadzi womunhu. Ivo vari vaprofita zvevachiti zvetisu vatumwa tinonamatira nyika.
Izvi zvinokuratidza ichii?
Chitendero chinoreva zvenhema kuti vakafa vachamuka. Tina madzitateguru namadzitateguru edu akafa kare akainda. Hapana umwe here wakambodzoka uvavanotitaridza isu seprofu yokuti kana munhu akafa unozomukazve. Kusiya kwenhoroondo dzokunyepa dzakanyorwa muBhaibheri, uripo here navatana vose najena musoro unoti ini ndakaona munhu wakafa akamuka? Asi zvechivanhu tinozviona nokuti zvinoitika. Kana mombe ikapirwa zvandareva zvemabhuru omusha, inenge ichitoekita kutotaridza kuti mombe ine zvakaigara. Asi vaprofita vanongorira nendimi vachitaura nhema. Ndoda kuti vapapatsano reve ipapo. Sei nyika yavanonamatira zuva nezuva ichiwedzerwa matambudziko? Kana chiri chokwadi kuti chinamato ndo chakanaka vadzimu vakashata, ndatenda hangu ndinokumbira kupindurwa naReverend Mutata. Ndingafara zvakanyanya.
Nhasi zvenyu Reverend Mutata, hoyo mubvunzo wakanangana nemwi.
Tanzwa mubvunzo wachangamire kuSouth Africa vaWande. Mibvunzo yakawanda, asi chirega ndidavire mubvunzo umwe chete wekuti kune simba here kunamata kwevana vamwari kana vachinamata vari pamwe chete, vachinamata Mwari uyu watinonamata muna Kristu Jesu. Ndiri kuti zvine simba vaWande, nokuti Mwari ndiye akatikurudzira kuti mudane kwandiri nezuva rokumanikidzwa. Ini ndichakudavirai. Mwari vanokoshesa zvikuru minamato yevana vavo kana vachinamata kwavari mumweya nemuzvokwadi. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ive neutongi hwakanaka, vanhu vagarisane nerugare. Tiri kunamatira kuti nyika yedu ibudirire, zvinhu zvifambe zvakanaka.
Pane zvimwe zvamungabatsira vachangamiri nazvo here?
Mimwe mibvunzo yabvunzwa navachangamiri handigoni kuidavira pano nenyaya yekuti nguva yedu ipfupi. Asi ndoda kuvakokera kuti Mwari uyu watinonamata uyu ndiMwari anorevesa, ndiMwari ari serious kudarika kunamata kwatingaita nedzimwe nzira. NdiMwari anotsvaka kudavira minamato yedu nenyaya yekuti ndiye akatikurudzira kuti tidane kwaari, iye agotipindura. VaWande
vachangamire, ndinoimba magutsikana nemhinduro yamapiwa namufundisi Kenneth Mutata. Munoti vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vechirongwa chedu ichi, tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-301-919-8140. Namba iyi ndeyezvechitendero chete. kusika svondo rinouya ndini wenyu Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VO.